Wonguva Kantemire kunotatangidza kudzidzisa vana padande mutande. Zvinhu zvinosanganisira kurairidzwa kana kuti training yakawanda vana vasati vatombodzoka kuzvikoro kwacho. Tinoita training dzokuti tingashandisa mhando dzipi dzezvinoitwa paintanet izvi. Saka isu tiri kushandisawo yatinoti Google Classroom, toshandisa imwe yatinoti Schoology. Zvese izvozvo panofanira kunge paine intaneti yakanaka yekuti vana vedu vanozologa in kana kuti vopinda muclassroom macho toita kuti taure navo tichionana, kana vamwe vanenge vane mvumo kubva kumaparents avo tichivaona chiso chavo, kana kuti vanongoita chete izwi. Asi zviri kufamba zvakanaka, zvinongoda kudzidziswa chete kuti zvinofamba sei musati matanga.
Muri kuona paine musiyano here mashandiro amaiita dai manga muri pamberi pevana nekunge makudzidzisa muri padande mutande kudai?
Hongu, pane musiyano wekuti vana unogona kunge usingavaoni vese, nokuti munomo mune mitemo yakasiyana-siyana. Vamwe vanogona kuti ini handibvumirwi kuti nditaridze chiso changu pakamera. Saka munongodzidzisa chete, vamwe vanenge vari kuoneka, vamwe unenge usingavaoni. Uye mumwe mutsauko uripo ndewekuti haunyatsi kuziva kuti vana vari kuteerera here, nokuti kana akabvisa kumeso kwake pakamera anogona kunge ari kutotamba ake kana mavhidhiyo gemu, kana kunge achikanga maputi ake ozongodonhedzawo panoperawo klasi oenda kune imwe. Saka pane mutsauko ipapo, pane musiyano. Asi kuti zvedu tingati mwana mumwe nomumwe anenge aine access, yatinoti access kune murayiridzi nezviri kuitwa zvacho. Saka pane mutsauko wekuti vapinda mubuilding nekuti vari kuita padande mutande zvidzidzo zvavo.
Zvii zvamungataurawo pamusoro peurongwa ihwo takatarisa kuZimbabwe?
Tingati kuZimbabwe ndinoziva kuti zvinotinetsei nenyaya yekuti internet haisati yakunyatsokuwanika. Asi panogona kuita zvakaita matv lessons, poitwa dedicated channel yekuti vana vanenge vachiloga ino vachitarisa TV vachiona kuti ticha ari kudzidzisa zvakati, maradio lessons. Asi izvozvo zvese hazvinyatsokuita, nekuti kuti uzomonita kuziva kuti vana vari kuteerera here hazvifambi. Saka chikurudziro changu ndechekuti dai hurumende yaita plan yekuti chikoro chimwe nechimwe chive ehotspot zone, mawifi zones ndo zvimwe zvinomboitwawo kunoku, vana voinda pavanokwanisa kuti vange vachiloga paintaneti, kana zvikaitwa pazvikoro, kana zvikaitwa pamalibraries. Uyewo tinofunga kuti dai hurumende kana kuti vari mukuru weeducation vachiitawo reach out kuvanhu vari kudiaspora vari mueducation, tinokwanisawo kubatsira nemamwe mazano. Tinokwanisawo kuvataurira zvatiri kuona kuno nezvatiri kuita, nekuti tori involved mueducation.